manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechishanu mbudzi 25/2023 makatirira ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC City ezvinoiziri muchirongwa chedu chanhasi Zimbabwe nhasi yabatana nedzimwe nyika mukucherechedza kutanga kwemazuva 16 ekudzivirira mhirizhonga ine chekuita nekuti uri munhukadzi here kana kuti munhurume Mutungamiri weCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa votaura nezvenyaya yekuti bato ravo harina utungamiri hwakajeka Senegal yove nyika yekutanga muAfrica kukunda kumakwikwi eFIFA World Cup 2022 ari kuitirwa kuQatar. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiwa kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe nhasi yabatana nedzimwe nyika mukucherechedza kutanga kwemazuva 16 ekudzivirira mhirizhonga ine chekuita nekuti uri munhukadzi here kana kuti munhurume asi vakawanda munyika vari kuchema-chema nekushungurudzwa kwevana vasati vabva zera vachiitiswa zvepabonde Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera
Hurumende nemamwe masangano anoshanda kupedza mhirizhonga iyi vati zvinoshungurudza kuti mazuva 16 ari kucherechedzwa aya nyaya dzekushungurudzwa kwevana vasati vabva zera pabonde dziri kuwedzera vachitaura vari kuparamba pfungwe uko kwaparurwa kucherechedzwa kwemazuva aya munyori mukuru mubazi rinoona nezvemadzimai vaMoses Mike vati mhirizhonga inofanirwa kupera mudzimba
tiri tese mhuri yeZimbabwe ngatiishandei takabatana tichiindirira mberi tichiti pasi nemhirizhonga pasi nekurodza vana vachiri vechidiki pasi nekushungurudzana mudzimba
bazi ririnotiwo kushungurudzwa kwevana vadiki pamwe nemhirizhonga yemudzimba kuri kuramba kuchienderera mberi asi vachiti hurumende kuburikidza nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa yakazvipira kupedza dambudziko iri
ndinowani mukuru wedu wenyika His Excellency the President of the Republic of Zimbabwe Comrade E.D. Mnangagwa vakasaina gwaro rekuti tinge tichipedza nyaya dzatiri kutaura idzi nyaya dzemhirizhonga kuti ngadzipere muno muZimbabwe saka zvino iwewe neni tinosaririra sei kumashure
vachitaurawo nevatori venhau muHarare nhasi sachigaro wekomishini inoona nezvekuenzaniswa kwemikana pakati pevanhukadzi nevanhurume kana kuti gender commission amai Margaret Mukana naSangarwe vati dambudziko remhirizhonga iri rakakomba munyika uye rinofanirwa kupedzwa
tiri kuona kuti vazhinji tikatarisa imindimo vatori venhau munenge muchingobuda zuva nezuva hapana nhau dzinobuda pasina aidha munhu aurayiwa mukadzi aurayiwa kana kuti vana vaurayiwa saka gender based violence yakatonyanya kupararira munyika
komishini yazivisawo zvakabuda mutsvagiridzo yavakaita yavaiongorora nyaya dzekuroorwa kwevanasikana vasati vabva zera amai Mukahanana vati zvinotevera ndozvezvimwe zvezvikonzero zvavati zviri kuita kuti vanasikana varoorwe vasati vabva zera
nyaya dzematsika nemagariro ekuti vana vanogona kuripiswa ngozi mwanasikana uyezve zvemakereke izvi kune makereke anotendera kuti vana varodzwe vachiri vadiki
komishini yati iri kuongororawo nyaya yekushungurudzwa kwemadzimai iri kupomerwa mukuru wePhD Ministries vaWalter Magaya uye inoti kune mamwe madzimai akatouya kuzomhanyara vamagaya vari kuramba mosva iyi sangano rinoona nezvekuenzaniswa kwemikana kwevatori venhau Regender and Media Connect ratiwo zvakakosha kuti apo vanhu vari kucherechedza mazuva aya varangarirewo kupedza mhirizhonga kuvatori venhau vechidzimai.
Tisikusho kuti seGMC mhando nemhando ipi yemhirizhonga hatikurudzire kuti isanganikwe nevatori venhau vechikadzi nokuti ivo vanoda kushandawo munzvimbo yakasununguka.
Hurumende ine vavariro yekuti panozosvika gore ra2030 inenge yapedza dambudziko rekuroorwa kwevanasikana vasati vabva zera. Mazuva aya anotanga kucherechedzwa nhasi kusvika musi wa10 Zvita. Dingindira regore rino riri kuti upenyu hwese hwakakosha, nekudaro dambudziko remhirizhonga rinofanirwa kupedzwa kana kuti All Lives Matter and Gender Based Violence. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti havasi kuzomanikidzwa kuita sarudzo dzeutungamiri webato ravo vachiti pane vamwe vanhu vanogona kuzogumisira vapinda mubato mavo vachiita zvekusora nekuti riparare. Vanopikisana nepfungwa iyi vari kuti bato iri harikwanisi kukunda musarudzo pasina kugadzirisa nyaya iyi. Kuti tinzwe zvizere, Tabata vaChamisa.
Hazvino musaterera kune anopikisana nesu. Makazombotanga rini kuti Dynamos inopa mazano kuHighlanders kuti kana muda tichitande zvakanaka gadzirisai uko? Tinoziva timu yedu takarongeka, vanhu vanoziva vatungamiri vavo, asi tiri kuziva kuti machinda atinotamba nawo aya anoda kutanga ativerenga kuti vatakamira sei kuti vagowana vaya vane chidikwa dikwa kana chianotiberomika chenzara ichi, vanopeta nzara vakandirwe mari kana masese kana mahwenisi sehoyo kuti vagoredzwa. Tinozviziva zvese nekuti takatanga takachenjedza, hatingarambi tichidzokorora zvatakamboitwa. Tinotambwa chisemu semu
sei muchidaro?
Tikuti kuseri kwakoni taane different approach nedifferent strategy. Isu takarongeka, mukatarisa mawinhiro atakaita zvine mupindo maby-election pa-143 maward elections akaitwa tine 87, pa-28 maMP akaitwa takanorova 19. Izvozvo hazviitwi neboka risina kurongeka, hazviitwi nehurumende isina kumirira kuti ipinde. Tipei mukana muone izvozvi patinonovhoterwa, muchaona kuti nyika patinongonoisumudza kuti sarudzwa neZimbabwe vanotanga kunakidza nyika, kukanganwa kuti mari chai chaiyo inotanga kuwanikwa maATM uko. Nekuti munoziva kuti mari inoterera mutungamiri anenge aripo, kana pane maguruvhani nematsotsi inotiza. Pakaita munhu akarurama nemaoko asina namo inobva yawanikwa ichipinda muhomu yemunhu wese, munhu wese anotanga kuva nemufaro. Rugare runofanira kutanga nguvamo, sununguko rwozara, guta ruzhinji yovamo, vanhu voremekedzwa vodzokera panzvimbo. Tinotaura citizens at the center. Mugari ngave nesimba kuvatungamiri. Mutungamiri kama wakaringa nzira mombe yekuronzera, kwete kudambura munyatso wakatarisa mugaba wotoda kuteta nyama, asi musha wakatarisira kuda kumwa mukaka. Aiwa, toda kupa nyika mashoronga nekirimu.
Tichitarisawo vaChamisa kuti kunyika dzekuchamhembe kuAfrica kune vatungamiri vatsva vari kupinda. Takaona kuLesothoko kwamakadaidzwa nekuZambia. Izvi zvingabatsira here kugadzirisa matambudziko akatarisana neZimbabwe pari zvino pamberi pesarudzo idzi?
Uno maAfrica tadzikamii, musadhaki tadzikamii, ndoda kutaura pasi rose tadzikamii. Vanotiziva, vanotiremekedza, haisi nyore chisioneki muzwedhe kuti kunoita vanenge vari muboka risiri muhurumende vachikokwa kuona kuti hurumende iri kuti iri kuuya. Vanotarisa mbiro mbiro, vanoona kakuti apa kana kari kamhuru kachiri kukura ibhuru. Saka vanogara vaonawo kuti zvatinazvo takatakura machiri ihurumende iri kuuya. Saka vanogara vada kudyidzana nesu. Ndizvo zvimwe chete, kunana Ghana, kunana Zambia, kunana Malawi, kunana Kenya, kunana Angola, tanga tine vanhu vaitoenda ikoko vachinookerawo masarudzo vatingati maobservers iri accredited iko muLesotho kwamataura. Inyaya yekuti tine udzamu neuremu nokuonekwa zvechokwadi, tine mazano atoda kupakurira Africa, atoda kupakurira SADC, nokuti hatingorizi vatungamiri veZimbabwe chete. isusu kwa tiri kusidi ya movement triple C tawao watunga miliwe Afrika ndosa kamchona tire mekezo wanoku koko wa ikoko chiji atibatira nukutu kazinji zinji muno zizia kutakuna unogona kupeza yake kana kuitonga arega unotodawa wangu wanoku batira kuyana nisa mtongi gawa maindarishi.
Avo wangu wari mtungamiri webato rinopikisa The Citizens Coalition for Change wa Nelson Chamisa pariparunare Muharare. Dare Ramaja Street Muharare nasi ratadza kutura mutongo waro pachikumbiro chemiriwe zengeza West va Job Scholar chekuti vatongwe vachibva kumba kwavo pamosva yavari kupomerwa izvo zvatsamwisa bato ravo Residents Coalition for Change. Frank Chikore anotipanya inotevera.
Mutongi wedare muzvare tafadzwa miti vati havasi kukwanisa kutora mutongo wavo nhasi sezvo vati vatambira zvinyorwa zvevachuchisi venyaya iyi nhasi mangwanani kunyange hazvo vachuchisi vakanga vavimbisa dare kuti vachange vapindura zvavakasvitswa nemagweta avasikala paipera zuva remusi wechitatu. Nokudaro muzvare miti vati vari kuda nguva yekumbozeya zvinyorwa zvemagweta ehurumende panyaya iyi vasati vatora mutongo wavo nechipiri svondo rinouya. Rimwe remagweta avasikala vafredi masarirevhu vatenda kuti izvi ndizvo zvataurwa nemutongi.
Vati ivo vanongokwanisa kupa mutongo uyu muswe chipiri chisondo rinouya.
Vatiwo vasikala vakundikana kuya kudare nhasi vachiti vakaneta zvikuru. Kunonoka kwaitwa nedare kutura mutongo uyu kwashorwa nemutauri webato reTCCC muzvare Fadzai Mahere avo vati hurumende iri kutsvaga nzira dzekuramba ichirwadzisa vasikala.
ZANU PF iri kuedza kushandisa matare kuti imbunyikidze mamembers edu anosanganisa Honorable Job Scholar na Felix Biri. Takaona musuno kuti Honorable Job Scholar vakanyimwa bail inova ivo iyo kodzero inotarwa muconstitution kana kuti bumbiro remutemo. Tichiona zvakare kuti Felix Biri ari kunyimwa bail zvakare. Chatukona isusu pazuva ranhasi nyaya ya Honorable Job Scholar yanga ichifanirwa kutongwa asi vestate kana kuti vachuchisi vanonoka zvakare kuisa mapepa avo kumatare. Isusu tokurudzira kuti mutemo ngautedzerwe sezvauri vakunze kutongwa vachibva kumba.
Hatinawo kwanisa kubata mutauri weZANU PF vaChristopher Mutsvangwa asi mushandi mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko mubato ravo vachafadzwa mugwadi vanotiwo nyaya dzekumatare hadzinei nebato ravo.
Mutemo wemuZimbabwe ndumaenzanise kana wabatwa nemhosva no amount of blackmailing yavari kuzama kuita kuti tikati kuda Jobs Scholar musungwa wezvematongerwo enyika ZANU PF ichati mubuditsei kana kuti vekumakotsi vachati mubuditsei. Zvinoitika kumakotsi hazvinei nesu isu kumusangano weZANU PF hatiko kwazviri. Our courts are independent. Makotsi edu ndiwana maenzanisi.
Gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi vaudzawo Studio 7 parunhare kuti hurumende haipindire mumafambisirwo anoitwa nyaya mumatare. Mutongi apfuudzira nyaya iyi mberi nhasi ndiye zvakare mutongi ari kunzi navasikala ageze maoko ake pakutongwa kweimwe mhosva yavari kupomerwa yekunzi vakakurudzira mhirizhonga zvichitevera kupambwa nekuzopondwa kwakaitwa muzvare Ali. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Iko zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumashoko kunyika yavo nezuro mutungamiri wenyika yeUkraine vaVolodymyr Zelensky vakati Russia yakundikana kuti iodze moyo yevanhu venyika yavo vachiti mauto enyika iyi ari kukwanisa kumira semusambangwena mumativi mana ose achirwisana neRussia. Vati nyika yavo iri kugadzirira kurwisa Russia zvakasimba mune mamwe matunhu ayakapamba. Hondo pakati peRussia neUkraine yapinda mumwedzi wechipfumbamwe. Vanhu vemuUkraine vasina magetsi kana mvura zviri kubhombwa neRussia. Russia inonziwo iri kuendesa mauto akawanda kunzvimbo dzinoti Kherson, Kivria, Bakhmut nedzimwe. Mm-hmm. Mutungamiri wenyika ye Honduras, amai Xiomara Castro, vanoti vadzika mutemo wechimbi chimbi wakanangana nekurwisa varikuita zvichigevenga vachipamba vanhu. Mapurisa audzwa kuti aone kuti adzika mitemo yekuchengetedza vanhu. Vaimbova mumwe vatedzeri vemutungamiri wenyika vaKembo Mohadi vari mudunhu reMashonaland West umo vari kuyambira masabhuku kuti vasatsigire mapato anopikisa kunyanya Residence Coalition for Change musarudzo dziri kuitwa gore rinouya. Nunurai Jena we Studio 7 anotipanya inotevera.
Vamo hadzi avo vakasiya basa rekuemutevedzeri wemutungamiri wenyika mushure mekufumurwa kuti vaishandisa chinzvimbo chavo kuita zvepabonde nevakadzi vevanhu vakapeta nzendo dzavo dzesvondo rose mudunhu reMashonaland West nezuro kusiya kobvu kukariba. Vanonzi vakayambira masabhuku kuti vasatsigire mapata anopikisa zvikusebato reCCC ravakati haritonge nyika ino. Mumwe sabhuku akapinda musangano wekwazvimba pamurombedzi anoda kuzivikanwa savambizi anoti vakashamiswa nekuya kwavamohadhi kwazvimba vachiti ndivo nhengo huru yekutanga yakavabvakachira kubva zvakabviswa vaimbo vemutungamiri wenyika Mushakabvu Robert Mugabe pachigaro muna 2017. Rambizi vanoti shoko ravamohadhi rakanga riri rekuti ivo nevanhu vavo vavhotere bato reZANU PF uye kuti vasatsigire bato reCCC.
Zvakabuda pachena kuti vamohadhi vaitsvaga rutsigiro vamunangagwa neZANU PF uye kuti tisabvumire bato reCCC munzvimbo dzedu.
Rambizi vanoti vamohadhi vakavimbisa kuti hurumende ichavandudza upenyu hwavo nekuvapa mari dzekubatsirikana dziri mumadhora ekuAmerica.
Vakavimbisa kuchinja upenyu hwedu nekutirangarira nekutipa mari yemaallowances iri mumadhorazi ekuAmerica.
Mumwe wesabhuku akapinda musangano wekuhurungwe pamagunde nechitatu asina kuda kuzivikanwa nezita sezvo achityira upenyu hwake anoti vamohadhi vakavimbisa masabhuku kugadzirisa zvichemo zvavo zvose kusanganisira ravakati rekusapiwa ruremekedzo nemasachigaro ebato reZANU PF munzvimbo dzavo. Sabhuku uyu anoti pekupedzisira panga pachibuda nyaya yekupa rutsigiro rwemavhoti pasarudzo yegore rinouya kuna vamunangagwa uye nekugara vakangwarira bato reCCC.
Kumobhiraiza masabhuku aya kuti vapinde mune vanhu nenyaya yemaerekedzo kuti hapana mumwe munhu anofanira kuvhotera maCCC.
Hatina kunzwa kuna vamuhadhi nezvenzendo dzavo sezvo vatori venhau vose vanga vasingabvumirwe pamusangano iyi asi mutauri webato reZANU PF vaChristopher Mutsvangwa vanoti hapana chakaipa kuti utungamiri hwebato husangane nevamiriri vevanhu vakasiyana siyana. Asi pavakamboita misangano kumasvingo vamohadhi vakati vakaona kuti ZANU PF haina rutsigiro kumasero nekudaro vakatora danho rekutsvaga rutsigiro kumasabhuku. Mugwaro rebato reZANU PF kunhengo dzaro rinoti vamohadhi vari kusangana neutungamiri hwemadistrict coordinating committees kana kuti DCC pamwe nemasabhuku nedonzo rekukudza musangano. Chimwe chiri kushamisa murwendo rwavamohadhi ndechekuti vari kuziviswa kumasabhuku semutevedzeri wemutungamiri wenyika zvekuti munyori mukuru mubazi rezvematunhu mudunhu vaJoshua Jaji vakazivisa padandemutande reWhatsApp kuti vamohadhi vachazeya nyaya dzine chekuita nerubatsiro rwezvekudya kana kuti drought release, nyaya dzepfumvudza pamwe nemigwagwa, mabasa anoitwa nevashandi vehurumende. Mutauri werimwe bato rinopikisa reMDCT vaWitness Dube vanoti kusangana kwevatungamiri vezvematongerwo enyika nemasabhuku hapana chakaipa asi kana vave kuvatyoresa mitemo kuti vaite zvematongerwo enyika ivo vachifanirwa kuve vatungamiri vevanhu vese zvinenge zvisiri pamutemo.
Chekutanga hazvisi pamutemo. Chechipiri zvisi zvedemokrasi kuti munhu wa vice president hongu vakati vakamubvisa but toziva kuti varomupa chiremera cha vice president ichocho saka kuti afambe akumanikidza ma traditional leaders kuti vange vachitora aside pane zvematongero enyika zvinotivhiringidza zvinotikanganidza.
vanongora nyaya dzematongero enyika vari Joyce Ngwenya vanoti zviri kuitwa navamo hadzi kutotanga kubira sarudzo dzegore rinouya sezvo vari kumanikidza masabhuku kuti vave neruzivo pamavhotero achaita vanhu vavo.
Vatungamiri vedzidzo vepasichigare masabhuku nemadzishe havafani kunge vachitsigira kana kuita basa rinofambira nezvematongerwo enyika.
Vamo hadzi vanonzi vakatoshanyira matunhu makuru anoti Manicaland, Masvingo neMashonaland Central nedonzo rimwe chete. Bumbiro remutemo haribvumidze madzishe nemasabhuku kuita zvematongerwo enyika. Mutungamiri wedare remadzishe Chief Fortune Charumbira vakatomboendeswa kumatare nenyaya yekupindira munyaya dzematongerwo enyika. Ndakamira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Munhau dzedu dzemitambo, chikwata chiri pamusha cheKata chatarisana nekubuda mumakundano e2022 World Cup mushure mekurohwa 3-1 neSenegal nasi kumakwikwi eFIFA World Cup. Michael Kariati anoti panyaya inotevera.
Chekwata cheKata icho chiri pamusha chatarisana nekubuda mumakundano aya mushure mekurohwa 3-1 neMateranga Lions eSenegal mumutambo wavo wechipiri weGroup A. Senegal yamirirawo mutambo wayo wekugumisira neEcuador kuti izive kuti inoenderera mberi here nemakundano aya. Kunyange Kata ikakunda mumutambo wayo wekugumisira neNetherlands, inopedza ine mapoints matatu chete anove anokwanisa kuita mashoma kuti vabudirire mugungano iri. Kuti Kata ibude makwiku Netherlands inofarira kukunda Ecuador kana kuita mangange. Vanotevera nhabvu vanoti kukundwa kwechikwata cheKata kunoreva zvakawanda kusanganisira kudzikira kwemari inotengwa mbatya dzakafanana nedzinoshandiswa nechikwata chenyika cheKata ichi. Mutsigiri wenhabvu vaPhilip Regede vanoti kubuda makwikwi kwechikwata cheKata kunoderedza uwandu hwevanhu vemukata vachange vachiuya kumitambo iyi. Mukuru weZimbabwe National Soccer Supporters Association vaJoseph Mutau vanoti Materanga Lions eSenegal vachabudirira kubva mugungano iri mushure mekukunda kwavaita nasi.
Zvukatarisa Morocco, Morocco ine Croatia, ine Belgium, zvinozivikanwa zvikurusa pamutambo wenhabvu. Tikatarisa zvakaita Cameroon ine mugroup rimwe chete neBrazil neSwitzerland. Tozotiwo Tunisia ine iri muchikwata neFrance neDenmark. Timu idzodzi dzina kumira zvakanaka. Ghana ine Portugal, ine Uruguay. Saka ndiri kuona dzimwe timu dzese dziri magrupu akaoma asi Senegal.
Asi kune mumwe mutsigiri wenhabvu vatina chekwaramba vanofunga kuti mureza weAfrica uri mumaoko eTunisia kwete weSenegal.
Hai, nibvisa randenditomhanya naro ndotunisia chero kubvira pakutanga chero. Ndosvika kumagumo chaiwo kufinal ndenditorisira madhora iyayo.
Senegal iri kusangana neEcuador mumutambo wayo wekugumisira Kata ichitambawo neNetherlands. Nyika dzemuAfrica dziri kukata dzinoti Senegal, Tunisia, Cameroon, Morocco neGhana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Pamutambo uri kutambwa iko zvino, Netherlands yakaita mangange 1-1 neEcuador kwatambwa maminutes makumi matanhatu nematatu 63 minutes. Vateereri muchirongwa chedu chelive talk chanhasi musakanganwi kuti tinenge tichizeya nyaya yemazuva gumi nematanhatu ekudzivirira mhirizhonga ine chekuita nekuti uri munhukadzi here kana kuti munhurume. Muchirongwa chedu chema gitare chesondo rino, tinokupai hurukuro nemuimbi wechidiki Lindsay Mildred Munyikwa, anozikanwa nerima gitare rekuti chamangura. Chamangura ngura, regaiti nzwe norondo ya upenyu wake ya Aita na Ivan Zininga we Studio 7.
Nahurwa yandinayo, unawa yandinayo, ya yandinayo, lea mundo usahi. Iyepepepe, iyepepepe, mpwati komodo.
Ndaka tanga zvema gitare zvemugore ra 2014 and sai yangu yakutanga inonzi Kandizembera. Isomo yandaka rekodha paridium rakagadzirwa na PTK na Devils ainzi Choose Lamb Radio.
Vamwe venyu vana bururu madzisawira vamashamwari nevabereki nevehukama vaiti kudii muchipinda mune zvema gitare.
Ya kwandinobva kwandinoberekwa nevehukama vanondisimbisa zvakanyanya ngati ndiwo akatanga kuita mafanza angu ekutanga. Sekuti vanhu vasina kumbobvira vangi discourage kutiya zvemagitare asi vanzwa songu yangu yekutanga mamwe masongo andaiva ndakuita vanhu vakaramba vachindisimbisa kuti aiwa kuzoone chipo nai rambo chiimba.
Vanhu vari kuitambirawo sei music yenyu yamuri kurova iyi?
Tingati vanhu vari kutambira music yangu vakawandisa. Vanhu vakawanda vanofarira music yangu because music yangu haina zera. Haistepi music yekuti vakuru havateerere, haina zera. Ende mafanzi angu akatowanda vanhu vechikuru nekuti ndinemwe tepi music yandinoita ikati siyanei nevamwe although ndichimba danzo challenges atinosangana na music industry semafuma artists akatowandei sekuti hatina kumbobvira takaimbaniswa nevarume even pakaitwa maposta sherinona rakazara nevarume pasina vakadzi sekuti tinotodawo kuita zvinoita varume ende tirikutozviitawo but matorerwo atinoitwa ane kakudzikisirwa kakati nyanyei ende kune kamwe kakuabuse kanoitwa mafemale artists ava
vanoda kutenga music vanoda kukudaidzai kuzoimbirwawo hameno ikoko imi munobatika kupi?
Vanoda kundibata vanondibatika kunamba idzi 0774-699-658. Kana vachida kuuya kumasocial medias Facebook page yangu iti Lindsay Chamangurangura, Instagram Lindsay Chamangurangura, TikTok Lindsay Chamangurangura, YouTube vanoda kusubscribe iti Lindsay Chamangurangura.
Kamunoda kubuda nako mudariro ndekapi kamunoti akakanonditi pamoyo jipo chimboka rova mbijana.
Ya riyo rangika kubuda naro riyo kuti jipo jimusiana
agoti komoto gukuru tuwe kushika kwa tiwe chimangura ngura nuhirande kaini pa usima kana kwa ndino kavano tozisia kuti wangu mwenje muri mauno vya zedambe kana kupongezea kwanda bachina mbebedwe masango ne anoyera bedwe kana ndizinda kachambira imewo kana ndine zinda shika mwe tipo tipo kana kwa tino kwa kana za tino kwa kana tino siana siana tipo tipo kana kwa tino kwa kana za tino kwa kana tino siana siana.
Mange makateerera kuhurukuro yanga ichitwa na Evans Zininga we Studio 7 nemwe muimbi wechidiki ari kusimukira Lindsay Mildred Munyikwa anga achitaura ari parunare muHarare. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Zimbabwe nhasi yabatana nedzimwe nyika mukucherechedza kutanga kwemazuva gumi nematanhatu ekudzivirira mhirizhonga ine chekuita nekuti uri munhukadzi here kana kuti munhurume. Mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti havasi kuzomanikidzwa kusarudza utungamiri webato ravo vachiti rinogona kuzopindwa napongwe. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Gaina Saidi munhau dzeIsindebele.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Siyabonga Blessing Zulu ngokusipha kulela indaba ngolimi lwesiShona. Olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesihlanu mhla ka 25 kuLwezi 2022 ngugaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla.
Ikho isoko esithe saphiwa isimu yalo nyaka. Unite activism to end violence against women and girls.
Namhla iZimbabwe imanyane lamanye amazwe omhlaba ukunanza ilanga le International Day for the Elimination of Violence Against Women, lona elisungula umkhankaso owe 16 days of activism against gender-based violence.
Kuzabangela ukuthi okuningi esikufunayo kukhuphuke kuntengo. Sizathola nje okuthize sokudula.
Bayalisola abeZCT inyathelo likahulumende lokukhuphula umthelo owe-value added tax lokuphendukisa umthelo owe-import duty empahleni ezimqoka ezingena eZimbabwe ezifana lokudla zivela kwamanye amazwe. Kuliviki kuhlelo Woza Friday silomculi wengoma zomdumo wokholo uSibongi Nkosi Sibanda owazakala kwezomculo ngokuthi nguBongi. Zonke lezi indaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Namhla iZimbabwe imanyane lamanye amazwe omhlaba ukunanza ilanga lokukhuthaza ukuqedwa kodubo lokuhlukunyezwa kwabesifazana ele International Day for the Elimination of Violence Against Women. Leli langa linanzwa ekuqaleni komkhankaso wokulimukisa uZulu ngohlupho lokuhlukumezana ezimulini owe 16 days of activism against gender-based violence. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Umkhankaso owe 16 days of activism against gender-based violence osungulwe ngokunanza ilanga ele International Day for the Elimination of Violence Against Women namhlanje uphela ngenyanga ezayo eKampalakazi mhla ka 10 ngelanga lokunanza amalungelo oluntu emhlabeni jikelele ele International Human Rights Day. Lonyaka ilanga leli linanzwa ngaphansi kwendikimba ethi Unite Activism to End Violence Against Women and Girls. IZimbabwe inanza leli langa loba nje ukuhlukuluzwa kwabesifazana lamantombazana uhamba phambili emadolobheni lasemaphandleni iningi lisola umumo womnotho omimanzonzo ezombusazwe lenkolo eziphambana lokulondolozwa kwamalungelo oluntu. Ubulawayo usungule ukunanza umkhankaso owe 16 days of activism against gender-based violence ngomcimbi wabalingisi owenzelwe enkulumane hall besenza imidlalo yokulingisa ngokuhlukuluzwa kwabomama lamantombazana. Udokotela Godfrey Zwairo olwela amalungelo abesifazana labantwana uthi abezempilakahle bayamukela abantwana abaningi abadlengulwayo bezokwelatshwa.
Nga ebuya siyase sibone ukuthi umntwana indaba ihambiswe esibhedlela khonapho kulamapolisa so that irekhodwe. Nga ukuthi umntwana uyabe ebanjiwe siyase sithi ahambe ku clinical psychologist esibhedlela empilo wakhona.
Unkosikazi Debra Mugasa weBulawayo Vendors and Traders Association uthi omama lamantombazana bangafukameli udlakela.
Njengathi thina njengabomama sizwa ubuhlungu kakhulu njalo siyaxwayisa omama ukuthi bengathuli izindaba ezinjalo njalo sinanzelela njalo lokuthi inkolo ziyachiyana
abemidlalo yokulingisa bakobulawayo bananzeleli langa ngokulingisa ngemidlalo ehlukeneyo lokuhlabelela bethi kuqhakathekile ukumelana lodlakela emulini omunye wabakade besemcimbini wanamuhla ngumqondiso wenhlanganiso yemidlalo yokulingisa eVictory siyanqoba trust umnumzana Desire Moyo
ilanga lalamhlanje ngelomhlaba wonke inkulumane yindawo ekhona esemhlabeni
eZimbabwe kusukela ngomnyaka ka 2021 ngompandula kuze kube lonyaka ngoncwabakazi abafundi abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili lambili 22,000 abemfundo yaphansi laphezulu bagcine bebanjwa ngamandla ukuchiya esikolo ngoba sebezibona bezithwele bengakuhlelanga njalo besesebancane ngiwobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Inhlanganiso ye-Fathers Against Abuse iqhube ingxoxo enkundleni yokuxhumana e-Google Meet izolo kusihlwa lapho ingcwethi zamalungelo abantwana labenhlanganiso ezithiyeneyo ebezihlaziya udubo osolisabalele kweleZimbabwe lokukhuphuka kwenani labantwana abadlwengulwa ngabemuli becina betholakala sebezithwele. Lokhu kungemva kokuphuma kwendaba zabantwana ababili abaleminyaka esithiyangalonye abatholakala bezithwele, omunye wabo ophuma esabelweni secholojo eningizimu yemaNdebeleni ubelethe umntwana oyinkazana kuyona le inyanga, kuthi omunye olokhu ezithwele utholakale eBindura enzikini yesabelo seMashonaland. Sixoxe lonkosikazi Sinqobizitha Nyathi, umqondisi wenhlanganiso yeBetter Man, omunye walabo ababephatheke kulingxoxo.
I-Betterment Foundation yona yakha ukuthi isebenze kuma communities ngo 2018. Kodwa it had been a vision that had been bottled up for years before that. Lapho kuyikuthi after a realization yokuthi in community societies and world over there was a growing gap emntwaneni ongumfana. Ukuthi i-attention isuke yasesiba emntwaneni oyinkazana. Umfana wasangani uyakhohlakala. Ekukhohlakaleni komfana khona lokho, instead of ukuthi emancipation of the girl child, it actually achieves the progress. It remains it's a cause of conflict. Ekuthini akusela kuzwanana phakathi komale and female, umuntu wesilisa lo wesifazane. Ngendaba zokuthi indlela i-emancipation yomuntu ongumama nokuncedisa komntwana oyinkazana akulethwanga ngendlela eya-include kumbe engathi eyasaka umuntu wesilisa naye waba nengxenye to play in the field khonapho. So mina having worked with i-emancipation of umuntu ongumama ngathi empowerment of women prior to the formation of the Betterment Foundation, that's when engananzelela khona ukuthi lapha in i-reform yokuthi kuthiwa umuntu ongumama uhlukumezekile ngaphathekanga ephathwa ngowesilisa inamagebe ichiye umuntu wesilisa from the conversation.
Lapha uthi owesilisa kumele laye aphatheke kungxoxo yona leyo yokuthi abantu abangomama babanjwa njani.
Kumele baphatheke ngokuthi kanti vele yena obamba umuntu ongumama ngubani, anto nguye wesilisa okwayenza ukuthi umuntu ongumama acine ehlaba umkhosi ngoku-opreswa ngokuthi kanikwa amathuba alingana lawesilisa ngubani. Owesilisa ngoba yibo abahlala in the decision making corridor namandla ngokuthi bathathe imithetho. Kungananzelela ebantwini abayibo abayenza imithetho emazweni wonke nje jikelele abaningi bakhona abantu bethu. Nasa sesithi sesifuna ukuthi izinto ziguquke esiphinde sesibachiya ngaphandle from conversation from the initiatives and the efforts sesibafaka le eceleni. It ends up in things and fails kungani akusela into yakhona.
Unkosikazi Sinqobizitha Nyathi ngumqondisi wenhlanganiso yeBetterman esixoxelayo ekobulawayo. Isinqumo sesicelo sokuthi ummeli wezengeza West edalele ePhalamende umnumzana Job Skhala ahlawule imali yesibambiso e-bail kasisethulwanga. Ukuthethwa kwalesi sicelo kudluliselwe phambili kuvikezayo ngolwesibili mhla ka 29 kuLwezi. UMavis Gamo sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umanji utafazwa miti wedlulisele phambili ukwahlulelwa kwalesi sicelo sikamnumzana Job Sikhala esebail esithi uphuzile ukuthola impendulo zamagqwetha kahulumende. Okhulumela umndeni wakosikhala njalo eligqwetha umnumzana Freddy Masarirevu.
This was a bail application with respect to the charge of defeating or obstruction. The magistrate said
umanji uthe ngeke akwazi ukwethula isinqumo lamhla ngenxa yokuthi abachuchisi bafake impendulo yesikhathi sesiphelile. Lezi mpendulo zifakwe izolo, umthethwandaba wazibona lamhla lezo mpendulo, ngakho uthe kungekho esimeni sokusinika isinqumo sebheyili kuleso sicelo.
UMasarirevu uchasisa njalo ngokuthi kungani engabanga khona uSikhala emthethwandaba lamhla.
Honorable Sikhala himself did not attend court today. He was exhausted.
Umshoni cha uSikhala yena akazange aye emthethwandaba lamhlanje. Ube diniwe, ube siya emthethwandaba kusukela ngomvulo. Ukhathele kakhulu.
Umsekeli wesikhulumeli sebandla likaSikhala ele-TCC, umnumzana Ostalos Gift Siziba, uthi baseselalo ithemba lokuba uzokhululwa lanxa besazimhlophe ukuthi abezana uPF basebenzisa umthetho ukumkhahlameza.
Noma ke silokuzwa ngeza lokungasukise ngendlela ke abasebenza ngayo, kodwa silokuhlonipha ke amadala ngenxa yokubana ke balamandla abaphiwe ngumthetho welizwe esiwuhlonipha. So kufanele ke siye phambili kakhulu silungise indaba yokubana Honorable Job Sikhala etholeke ukukhululeka kwakhe.
Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Jenesani Ntungagwa uthi osekusenzakala kulabo abalombono owehlukile lokahulumende kufana xathu nalokho kwakusenzakala ngesikhathi sombuso wabelungu.
Ngesikhathi seRhodesia kwakulomthetho wethiwa yi-Law and Order Maintenance Act, wawubopha omgabe ama-nationalist labonkomo. Namhla sesithethe ilizwe sokulaminye imithetho njalo, yikho ukwenza kwebandla elibusayo lijwayele ukusebenzisa imithetho ukuthi labo abangazwisani labo bangayindawo.
Kodwa isiphathamandla seZANU-PF umnumzana Munashe Mututsa uthi umkhokeli wabo umongameli Emmerson Mnangagwa uhlezi ekhuthaza ukuchiyana lomkhuba odlakela.
Uyasikhuthaza ukuthi nxa sisebenza sisenze zombusazwe akube yibuciki bengqondo lobuciki bezinto esizithembisayo esikusebenzisa ebantwini ukuze abantu besithande njengebandla kulokuthi sisebenzise udlame lodlakela.
USikhala ubhekane lamacala okuphazamisa ukusebenza kuhle komthetho kulandela ukuthunjwa lokubulawa komunye wabasekeli ebandleni le-Citizens Coalition for Change, unkosikazi Mo Blessing Ali, yena ocatshangelwa ukuba wabulawa ngabezanu PF. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Inhlanganiso yezisebenzi eZCTU isola uhulumende ngokukhweza umthelo we-value added tax kanye lokuphendukisa umthelo we-import duty obhadaliswa umuntu ongena eZimbabwe lempahla emqoka efana lokudla ekuthengwe kwamanye amazwe. Umthelo we-duty law wesulwa nguhulumende kunyanga eziyisithupha ezedluleyo esithi wenzela ukuba impilo yabantu ibe ngcono ngoba babethwele nzima ngentengo ephezulu yempahla elizweni. Kodwa izolo umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthe uhulumende usebuyisela umthelo lo ngoba intengo yezinto isizinzile. Wengeze wathi leli nyathelo lijonge njalo ukuthuthukisa amankampani eZimbabwe akade ethathelwa ibhizimusi ngabantu abathenga impahla ngaphandle kwelizwe. Umthelo we-VAT wona ukhwezwe usuka kuchumilane lengxenye ekhulwini waya kuchumilane hlanu ekhulwini. Sixoxele nobhala jikelele we-ZCTU umnumzana Javet Moyo.
Kuzabangela ukuthi okuningi esikufunayo kukhuphuke kuntengo. Sizathola nje okuthize sokudula ngokuthi phela umthelo lo uzadlulisela kulabo abathengayo. Abamabhizimisi bazaqhubekela phambili besiyathenga ngaphandle kwelizwe, bekuletha ke elizweni ke becharge ke umthelo nalowo obabebhadalile ke emaborder. Ama-manufacturers ethu bengakaze kwaniseke ukumanufacture okuchiphileyo okuthize okuningi esikufunayo. Besikuthola ngaphandle. Abantu abaningi kabala mali kade besizakala kakhulu ngentengo ebincwebeka ngokuthi bekutholakala ngaphandle kwamazwe. Kuzaba nzima ke kuphela umnyaka abantu bezama ke ukuthi bethabise imuli zabo, bazahlangana lobunzima ngoba abakufunayo kuzaba ke kudula.
Ubaba uMthuli Ncube uthi intengo sezizinzile kanti injongo yakhe enkulu lapha ngeyokuthuthukisa amabhizimusi eZimbabwe.
Ukuphakamisa amabhizimisi eZimbabwe ikuthi umuntu akhweze esingathi i-aggregate demand. Kufanele ufake imali ezikhwameni zabantu. Abantu kabakwanise ukuba le mali phela ukuthi bekwanise ukuthenga. Yikho umabhizimisi weZimbabwe ke ezathuthuka. Asiboni ke kuyicebo elihle lokuthi okufunakalayo kutholakale kudula. Asiyo ndlela ke yokupromota ke amabhizimisi aphakathi kwelizwe. Nxa izizalwane ziza kwehluleka ke ukuthenga ke okwenziwayo phakathi kwelizwe kumbe ukumanufacturayo phakathi kwelizwe, akusoze ke kukhuphule ke umnotho welizwe, njalo asoze kukhuphule abamabhizimisi. Ngoba phela abafanele bekhuphule umnotho welizwe kumbe amabhizimisi ethu ngabantu abaphakathi kwelizwe, kufanele bebe le power ke yokuthenga lokhu okuthengiswayo. Sibona ke ngani silocebo elikhaliphileyo kumbe elihle elokudulisela abantu ukuze abamabhizimisi bethole imali yeningi.
Umnumzana Japheth Moyo unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi iZCTU.
ELeBosnia-Herzegovina laqhuba ukhetho ngomfumfu lonyaka. Waphutshwa kahle ukukhankasela ukhetho lolu lokunye lungakenziwa. UChristian Schmidt owahlolisisa ukhetho lolu wethula impumela yalo kuhlangothi olubona ngezomvikela kunhlanganiso ye-United Nations eye-UN Security Council wathi ezinye inhlangothi zikahulumende zavimba ukuba amanye amabandla asebenzise imali ekuqhubeni ukhetho lolu njalo lokuba abanye abantu bengaphatheki kukhetho. USchmidt wangenela kudaba lolu esenzela ukuba ukhetho lolu luqhutshwe ngemfanelo. Kwakungasoze kuqhutshwe ukhetho lolu ngemfanelo engangenelanga kudaba lolu. UJeffrey De Laurentiis, umcebisi kahulumende weMelika kuhlangothi lwezemvikela olwe-Security Council, uthi kuqakatheke kakhulu ukwenziwa nguSchmidt ngoba kumele inhlangothi zonke zikahulumende zikhululeke ukuze kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo. Uthi kumele zonke inhlangothi zikahulumende kule Bosnia-Herzegovina zihlolisise udaba lolu olwavezwa njalo ngababehlolisisa ukhetho lolu abakunhlanganiso ezitshiyeneyo. Uphinde wathi bonke abantu abakhathazwe yimpumela yokhetho lolu kumele belandele indlela ezibekwe phansi yisisekelo sombuso welizwe ukuze konke okuhluphayo kulungiswe. Uthi kungavunyelwana okumayelana lempumela yokhetho lolu kumele kuhlalwe phansi kubunjwe uhulumende omutsha ukuze ilizwe leli libuswe nguZulu. Ugcizelele esithi lokhu kuza kwenza ukuba kube lengqubekela phambili ngoba abantu bayabe sebezibusa. Elemelika lithi liyakusekela ukuba uSchmidt asebenzise okuthiwa ngama-bond powers ukwenzela ukuba kube lohulumende wabantu kule Bosnia-Herzegovina. UDe Laurentiis uthi kwakuqakathekile kakhulu ukuba kusetshenziswe ama-bond powers ukuze kusebenze uhulumende njalo le-Federation Constitutional Court. Uthi elemelika lizaqhubekela phambili lilwela ukuzibusa kwabantu kule Bosnia-Herzegovina ukuze kube lenhlalakahle lokudlelana kwabantu abatshiyeneyo. UDe Laurentiis uthi bazabambisana labantu ukuze kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo esikhathini esizayo, kulungiswe ezombusazwe njalo kuguqulwe umnotho ukuze kube lenhlalakahle.
Lapho-ke belilalele udaba oluveza imibono kahulumende welemelika.
abalandeli.
Sekunjalo sokuyisikhathi semidlalo ye FIFA World Cup eQatar 2022. Lalela umsakazo we VOA Studio 7 uze konke okuphathelane lomncintiswano lo ngokugcweleyo. Siyabe sixoxa labadlali abatshiyeneyo, abaqeqeshi labathakazelela umdlalo wenguqu emhlabeni wonke jikelele, okugoqela abaseDoha khona le kwele Qatar. Sizalethulela impumela yalemidlalo suku ngosuku, lakho konke okwenzakalayo umncintiswano uze ufike emaphethelweni. Siyani indlebe kumsakazo we-VOA Studio 7. Lizwe izindaba zemidlalo ye-FIFA World Cup 2022 kusukela mhlaka 20 kuLwezi kuze kuyefika mhlaka 18 ngoMpalakazi. Asikholiseni imidlalo yenguqu FIFA World Cup 2022 eQatar. Sisonke.
Abalandeli bomdlalo wenguqu bahalalisela iqembu lakwele Senegal ngokunqoba elikwenze ele Qatar nge-3-1 emdlalweni wesibaya sika Group A kumncintiswano wezizwe zomhlaba oweWorld Cup 2022 oqhutshelwa khona lekwele Qatar. Kubika uJoseph Njanji.
Impumelelo namhlanje icho ukuba iqembu leSenegal libe ngelakuqala kumaqembu amele izwekazi lase-Afrika kumncintiswano we-FIFA World Cup 2022 ukuthola imiklomelo emithathu. Umlandeli womdlalo wenguqu uStanislas Mbeke uthi impumelelo izakhuthaza kakhulu amanye amaqembu akule-Afrika aphatheka kulo mncintiswano.
Ukuthi ithemba likhona ukuthi iSenegal iwinile ukuthi singafaka amanye amatimu e-Afrika ivezwe, amatimu anjengaboGhana, amatimu lawo amanye adliweyo, ukuthi labo bephakamiseni amasokisi ukuthi ukwanisa ukuthi beyenze njengayo beyiSenegal ukuthi bezama ukulwisa ukuthi labo befike kuma-final.
Umdlali weqembu leBosso 90 uzibuzizo Mahlangu uthi impumela yomdlalo wanamhlanje imjabulise kakhulu njalo yinhle kakhulu kuzwekazi lase-Afrika jikelele.
Lapha thina as Africans sijabulile into yenziwe yiSenegal uthi iyenquba kodwa le Qatar sokufake amanye ama-African countries kubhithi ukuthi hhayi bayashiyeka njanisomeze bephushe hadi. And the Senegal is a very good African country. We staging a 3 points or 4 points.
For Munjalom, Landilom, Dalungu, Tunel, Chueshi, Utibes, Velis, who said two, so I would allow Mazas Africa, who will meet one of his own Shaba.
Yeah, I mean, I think the Senegalians are cool. Good result. And the Purus and the Manama team Africa, Uti, the Pans are cool, Uti, a Chamayama team. Yeah, the song and that is peace in Avani. So Kanyang Atina, Africa, best feeling.
He can bless Senegal, Selimic from a Lemita, to Yango, Nova, while Nam Sanjalo says, and the winner's chart to Galanini, Miklomelus, Vasta Group A, Amanyama, we always were as let's say Africa, say Qatar, Wilmins, one of Matilona, Senegal, Tunisia, Cameroon, Morocco, Lake Ghana, Amaka, and Bama Billas, and the winner's place, Wengala. Ekupheleni kwemidlalo ezibaya iwazadlulela kusigaba esilandelayo somncintiswano. Emidlalweni wesibaya sikagroup odlalwe namhla iqembu le-Iran linqobele Wales nge-2-1. Balutshwane abakade bekhangelele impumela njengoba iqembu le-Wales linabadlali abalodumo abafana lo-Gareth Bale kanye lo-Aaron Ramsey, ikanti ele-Iran lona libhaxabulwe nge-6-2 ngele-England emdlalweni walo wakuqala. Iqembu le-Ngilandi lona elikhangelele ukulwisa okuzwayo ukuthola inkezo ye-FIFA World Cup 2022 lidlala le qembu elimele Melika namhlanje ntambama. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Kuliviki kuhlelo Woza Friday silomculi wengoma zomdumo okholo uSibongi Nkosi Sibanda owazakala kwezomculo ngokuthi nguBongi, yena eculayo kobulawayo. Asizwene xoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Sibanda.
Ooh,
intombazana esakhulayo njalo ikhuliswe ngabazali abakholwa kukholo lwesiKristu ezalelwa kobulawayo asizweni imbali yakhe
empile ewaterford ngiyafunda ewaterford primary school ngaya tenzenhlabangane high school for my A level and O level. I was born in 1999, 29 September.
Umatawo uthandeza umculo semncane njalo esebenzisana labanye usecindezele amadlalade athize.
Ngilama albums angu 3 in my name, lama singles angu 4, lapho ngicule khona lo Ronald Stone, ubaba uMayembere owase eHarare, Donesh, labanye nje abacule balapha kobulawayo abahlanganisele uMasti. Ngumuntu okhwele ngathanda into zokuhlabela kodwa umamami lo babo ethi maye buya busuku ephuzile angivusa athi kuzohlabela. Lo mama laye angiforce futhi ngicile church so ngakakuhlabela ngingu grade 1 ngayisho yena i-presidency pe church ngingu grade 5
Njengabanengi ubongi kukhona bamthintayo ukuthi laye angene emculweni.
Deborah, lo Rebecca Malope, yiba abantu abangenza ngathanda imusic kakhulu. Yeah. Ngasazocabanga ukuhlabela ngemva kokuthengisa iyola babantu. I-album yami yayenziwa eVelocity, yayenziwa yokuqala yayenziwa nguJust Percy Lo Face, esibili yenziwa nguPMC, and then esithathu lamanye amasingle ayenziwe eRock Up Studios nguNashby.
Ubongi ngaphandle kokucula wenza kuningi ekhuluma ngezinto eziphathelene lozulu ukuthi zingalungisiswa njani ekwenza emakhasini okuzilibazisa awe internet social media kulapho atholakala khona.
Itholakala on IG, Instagram as Ubongi Zandebele Princess, on Twitter Bongi Bongi, on Facebook Bongi Nkosi Bongi Sibanda, or abafuna ukuhlanganela lami bangangithola on +263 713 654 704. The YouTube channel yetu okule TV show yetu okuthiwa Talk Back with Bongi nangene magazine okuthiwa YouTube season magazine.
Besikwethisele wasibonga Nkosi Sibanda Ubongi kusharoza Woza Friday mpela sonke lithukela kini lonke igama lamu Ezra Jesus Sibanda.
Ezra Chisa Sibanda lapho ubexoxa lo Sibonga Inkosi Sibanda owazakala kwezomculo ngokuthi ngubongi. Ku live talk namhla sikhangela ukusungulwa komkhankaso wokulimukisa uzulu ngodubo lokuhlukumezana ezimulini we 16 days of activism against gender based violence. Singakehlukani izihlobo sithi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela namhla iZimbabwe imanyane lamanye amazwe omhlaba kunanza ilanga ele International Day for the Elimination of Violence Against Women, lona elisungula umkhankaso we 16 days of activism against gender based violence. bayalisola abeze city inyathelo likahulumende lokukhuphula umthelo owe value added tax lokuphendukisa umthelo owe import duty empahleni ezimqoka ezingena elizweni. Kuliviki kuhlelo Woza Friday besilomculi wengoma zomdumo okholo uSibonga Inkosi Sibanda. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu olivalelisayo yimi uGaino Gumede Saidi.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.